Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 14 ndodzokora zvakare uri musi wesvondo nyamavhuvhu 14 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change waitirwa kumucheke stadium kumasvingo. Zimbabwe inonzi ichamirirwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika pamusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica neAmerica unonzi US Africa Leadership Summit, sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakatemerwa zvirango. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano kumucheke stadium kumasvingo uko kwaungana zvuru nezvuru zvevanhu. Vachamisa vati havasi kuzomanikidzwa kuita zvemhirizhonga nevamwe vari kuvakurudzira kuti vakurudzire vana veZimbabwe kuti vapinde mugwagwa vachitsutsumwa nematungamirirwo ari kuitwa nyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachamisa vataurawo zviri kunetsa mudunhu remasvingo vachishora nyaya dzekumanikidzwa kwevanhu kutama pachiiswa vamwe vemakambani vekunze vavati havasi kubatsirawo kusimudzira nharaunda. Vachamisa vakurudzirawo kuti vanhu vakurudzirawo kuti panenge pachicherwa zvinhu zvakaita sekoromo nezvimwe zvinofanira kukwenenzverwa munyika zvisati zvaenda kunotengeswa kunze, vachiti kuita izvi ndokunopa kuti vanhu vakwanise kuwana mabasa. Vachitaurawo nezvenyaya yamuzvare Susan Mutami avo vari kupomera mutungamiri wenyika vamunangagwa mhosva yekuvabata chibharo. Vachamisa vati havanei nechekuita nenyaya iyi sezviri kutaurwa nevamwe muzanu PF zvekuti ndivo vakafurira muzvare Mutami kuti vati vakabatwa chibharo. Vachamisa vati vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya panyaya iyi. Mutauriri vamamunangagwa vaGeorge Charamba vakamboudza Studio 7 kuti manyepo aitaurwa namuzvare Mutami uye inyaya isina nematuro ose. Panyaya yezveupfumi vachamisa vatiwo vamunangagwa vakundikana vachiti izvi zviri kuratidzwa nekushaya mabasa kuri kuita vanhu uye nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika. Asi vachinyora bepanhau reSunday Mail nhasi vamunangagwa vati upfumi hwenyika hwave kugadzikana zvichiratidzwa nekusimba kwavati kwave kuita dhora remunyika. Vativo vose vari kupomerwa mhosva dzeuori kusanganisira mamwe makambani vachasungwa nehurumende uye vacharangwa zvakaomarara.
Musangano weZANU-PF wakaparura sarudzo dzanga dzichiitika kumativi gumi enyika kune kumaprovinces edu nokumadistricti kwacho.
Tine urombo vatereri. Nasi bato re ZANU-PF raita sarudzo dze vakarwa hondo yerusununguko avo vari kunzi nebato iri vave kufanira kuumba bazi ravo rinenge richishandawo semamwe mapazi ebato re ZANU-PF. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi kuti tidzwe kuti sarudzo dzafamba sei.
Musangano weZANU-PF wakaparura sarudzo dzanga dzichiitika kumativi gumi enyika nekumaprovinces edu nokumadistrict kwacho. Zvakanangana nedonzvo rekuitisa chimiro chakakwana chebandiko reVeterans League rakafemewa musangano mushure mokuuya kweSecond Republic. Notondera kubva conference yakaitwa kweSgodini, bato rakaona zvakakodzera kuti varwi vorusununguko vose vanosanganisira mapoka mana anoti maexcombatants kumire kurevawo vaibata futi zvoti wocollaborators vana Mujibha naChigwide vaibatsira nebasa rekuwa kwerehondo. Kwaita maexdetainees and restrictives ndiyo vaya vaisungwa nekushungurudzwa nenyaya dzekutsigira nedonzvo rerusununguko. Vose ivavo vanofoma bandiko rinonzi Veterans League, ZANU-PF Veterans League, kuwedzera pamusoro peYouth League neWomen's League.
Sei zvamuri kunzwa sarudzo dzacho dzafamba sei?
Saka sarudzo idzodzo dzakatanga nezuro musi wemugovera. Nhasi zvekare dzanderera mberi kunzvimbo dzakaita sanaMasvingo, idzo dzanga dzanzi dziite nhasi kwete nezuro semamwe. Saka sarudzo idzi dzafamba kwazvo uye dzava dzakanangana nekugadzira structure kana bandiko rema district executives Veterans League, kuchisanganisira vose ivavo vandataura, ende dzafamba zvakanaka sereki kunyika yese. Musangano unoda kutenda mao Veterans, unoda kutenda vana Mujibha naChigwide, unoda kutenda vaiva vasunda vehondo nebasa guru ravabata kuti sarudzo dzienderere mberi, uye nekuzvibata nekuita sarudzo dzine runyararo dzisina kana imigendi yemhirizhonga yatati tanzwa kana yekupokana kusakafanira mukufambiswa kwesarudzo iyi. Musangano zvekare unoda kutenda vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano weZANU-PF vari National Political Commissar vadima netimu yemapolitical members yose anga akatumwa kumaprovinsi akasiyana-siyana kunotsananguza uye nekuparura kufambiswa kwebasa iri namazvo zvichienderana nekutarwa nemitemo yanga yakatarwa kuti itevedzerwe pakugadzira kwebandiko ramao Veterans iri namacentral committee members anga achivabatsira uye nemaprovincial executives omusangano wose anga achimhanya-mhanya kubatsira nelogistics kuti sarudzo idzi dzienderere mberi. Tinoda kuzvikudza.
Ko, zvii zvabuda musarudzo idzi?
Pari zvino musangano kunational command center tatanga kureceiva zvabuda musarudzo idzi. Hazvisi kuziva kwenyu. Pari zvino hatitenderwi kuti titaure zvabuda. Zvinozotaurwa navakuru mushure mekunge vagara pasi vaongorora zvitsutsumo zvose uye nekuona kuti basa rakafambiswa namazvo here. Mativi acho ose vachekudzwa kwataita pari zvino.
Avo vanga vari mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vachitaura vari varunare muHarare. Hurumende yeAmerica inonzi yakakoka gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFrederick Shava kumusangano weUS Africa Leaders Summit uri kuitwa kubva musi wa13 kusvika musi wa15 zvita. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemuteedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Nekudaro vaviri ava havatenderwi kuuya kumusangano uri kuitirwa muAmerica uyo. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango nenyaya yekutora ivhu kuvachena ichipa vatema. Dzimwe nyika dzine vatungamiri vasiri kutarisirwa kukokwa kumusangano uyu ndedziya dziri kutungamirwa nemauto akabvuta masimba dzinosanganisira Guinea, Burkina Faso, Mali, Sudan nedzimwe. Mumashoko kuvatori venhau mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakati musangano uyu uchazeya nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi, utongo hwejekerere, kurwisana nedenda reCOVID-19, nyaya dzechikafu, kudzivirirwa kwenyika, kushanduka kwemamiriro ekunze nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata nengo ye ZANU PF va Gilbert Dzikiti kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Mukomazulu makadi henyu, makadi henyu vateereri, makadi henyu vese maZimbabweans. Ndotenda zvikuru nemubvunzo wamabvunza iwoyo. Maonero angu ndeyekuti surely it is a lost opportunity. Lost opportunity simply because maAmericans vane zidhera yavakaisa paZimbabwe. Saka zidhera yavakaisa paZimbabwe ndo ine masanctions aripo pavana vamunangagwa navachiwenga zvokuti vatadza kunge vachivadevedza sa head of state wenyika ane full representation yenyika vakamirira nyika yeZimbabwe pamusangano uri kuitwa between America and Africa. Africa yagara ichitaura nezviri rimwe chete and Africa icharamba ichitaura nezviri rimwe chete. So handizivi zvangu kuti was it in the interest of Americans to continue to be upholding nyaya yezidhera and AGOA zvakare nemasanctions aripo together vakaisa neEurope.
Po pane chakaipa here kuti vashava vamirire nyika?
By asking kuti Frederick Shava vange variko as a foreign affairs minister, yes, it's a critical position yavainayo, but obviously that position iyoyo cannot be equated to presidium iri kutonga muZimbabwe. Saka tinichatarisira kuti vanenge vari limited wo madiscussions iwaya, nyaya kuti havana kupfekawo sezvinopfekwa nesimba rinenge rine mutungamiri wenyika paanenge aine other African leaders. It's like we have been delegated or relegated to being junior partners in whatever discussion ichange ichiitika ikoko kuUnited States of America. Ndinotoona kuti kana takatarisa nyaya iripo iyi Afro America Conference iyoyi iriko iyoyi, panoda kuti pazazanurwe kuti zvichabatsira chii mhuri yeAfrica kunga ichienda kuAmerica, zvishuwashuwa mapresidents eAfrica being summoned kuenda kuno America kunodiscussa Africa. Yet we have got the African Union, which could have simply organized African presidents to meet whichever US delegation for their presentation at the African Union headquarters here in Ethiopia and Africa. Saka ndopaye paunozoona kuti what is it really that is in Africa chakonzeresa kuti vanhu vaende to all that expense. I am sure it is a fully paid for extravaganza where leaders will be feted and otherwise corrupted as well, nema incentives and carrots ananga achipuwa nema America.
Ko vamwe vari kuti Zimbabwe haina kukwanisa kuzadzikisa zvayakavimbisa?
Chiripo ndechekuti there has been re-engagement efforts with my Americans between the American government and the Zimbabwean government. All in honesty, things have changed. Hazvisi pazvakanga zviri vamugabe vari nepower. Saka zvatoda kuti titarise ndezvekuti tiri padevelopmental stage. The developmental stage ndo ine values akananga towards 2030, so that we can be an upper middle income economy. The Americans tend to benefit more from being a Zimbabwean friend today rather than to seem to relegate Zimbabwe to this status of invitation simply because of whims that are Todd Ross and the opposition here in Zimbabwe, which instigated such congressional acts akafanana nezidera akonzera kuti nasuno tive nedambudziko rema sanctions muZimbabwe. I think even if it was America, in reciprocal, Zimbabweans doing that, then Baba Petro Batabuda, the mentality is the big brother mentality. Kuti haisati yabuda, the big brother mentality from the Americans. They still believe they can be prefects of the world. But yet, the world geopolitical order is changing. So, vanofanira kuva nemusiyano wekuzivikanwa kuti aiwa, things are no longer the same. Zvakazviri mazuva apaina Bill Clinton, paina George Bush Senior. It's not the president iripo pana Joe Biden. Things have changed. And Zimbabweans have also taken another trajectory. We cannot continue in this situation of being bullied or of being prefected by my Americans. We need to go back. They need to go back to the drawing board and realize that Zimbabwe needs to be respected as an independent sovereign country, zvakanyanyisa, as long as it's conforming to the African Union. Then, in my view, there is no reason whatsoever that sanctions must still be on Zimbabwe. Look, even Sadrak Chaitor in the anti-sanctions day, Yarakaisa, Yukurangarra with Zimbabweans are under sanctions. So they are in a technical state of economic war, Yavaina Yatina in Zimbabwe. So all that is a recognition. Yukuti Americans are unfair and unreasonable towards Zimbabwe.
Nengo ye ZANU-PF va Gilbert Dzikiti vari parunare muHarare. Sezvo chitemawo tisina divi ratakarerekera, tabatawo murwiri wekodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Kudaidzwa kwaitwa vashava neAmerica kumusangano weAmerica neAfrica kuri kutaridza kuti America iri kuzama nepainogona napo kuti inge ichidyidzana neZimbabwe mune zvakanaka. Asi Zimbabwe haisati yave ready kuti joine the community of nations. Tichitarisa kumasure uko vamunangagwa navachiwenga pavanopinda mupower 2017. Vanoudza pasi rese jekerere nenyika yose yeZimbabwe kuti vakanga vaakutanga inonzi re-engagement exercise kuti vakwanise kunge vachibatana vachidyidzana nedzimwe nyika dzepasi rese. Vakatiburitsira pachena kuti vaitarisira kuti vachavhura nyaya dzekodzero dzevanhu kuti dziremekedzwe munyika, uye kuti vachaita kuti veopposition nevemacivil society organizations nevamwe vese vanoita zvavanoita munyika vakwanise kuzviita murunyararo nemurusununguko yatingati democracy. Izvi vakazvitaura vachibva kuona muraramiro kana kuti muitirwo wanga wakuitwa zvinhu under leadership yavamugabe, vachibva vavimbisa kuti vachachinja. Minister SB Moyo wakatofamba pasi rese vachiudza vanhu kuti aiwa inew dispensation taakutanga pasi.
Asi hurumende inoti wani yagadzirisa.
Asi rekodhi yekurohwa kwevanhu nekumpunyikidzwa kwevanhu nekupwanywa kodzero dzevanhu yavamunangagwa iriratidza kuti iri kungoindirana neyavamugabe. Saka izvi zvinoita kuti pave nekunetsa kuti vamunangagwa vatritwe zviri different from treatiro wakaitwa vamugabe. Saka ndoona sekuti kudaidzwa kwavashava mukana wehurumende yeZimbabwe kuti inge ichitarisa zvinhu ichionesana nevanenge variko kuti aiwa isu seAmerica tofungidzira kuti mukafamba so tinokwanisa kudyidzana. Ivo vachiti aiwa imi mukafamba so tokwanisa kudyidzana. Asi zvinofanira kuitwa zvinozivikanwa nemunhu wese. Hurumende yeZimbabwe inoziva zvainofanira kuita kuti idyidzane nenyika dzepasi rose. Hurumende yeAmerica yakaisa pachena zvainotarisira kubva kuhurumende yeZimbabwe kuti vakwanise kudyidzana. Nezuro takaona vema organizations atinoti anorwira kodzero dzevanhu vana crisis in Zimbabwe coalition musangano wavanga waronga kuti vamache vachiratidzira kuti aiwa pane zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka munyika. Kunyange zvazvo mapurisa akanga ambobvuma wakangobhanwa from nowhere. Takaona nezuro ezvo maefforts ekuzama kuti opposition isaite musangano wayanga ichida kuita. Saka zvinhu zvese izvi zvinotaridza kuti hurumende yeZimbabwe kunyangwe ayo ichizoisa face yekuti iri ready kudyidzana nedzimwe nyika asi panyaya dzekodzero nekumbunyikidzwa kweruzhinji rweZimbabwe havasati vave ready kuti kuvange vachiopen up space yekuti vanhu vese vaparticipate mupolitics mune zvematongerwo enyika mune zvekodzero dzevanhu pasina kutyityidzikirwa kurohwa kana kuurawa.
Avo vanga vari vanorwira kodzero dzevanhu vamujodzi mutandiri vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kuri kuenderera mberi pakati peRussia neUkraine panzvimbo inogadzirwa magetsi yenuclear yeZaporizhia power plant. Ukraine iri kupomera Russia mhosva yekukanda zvombo panzvimbo iyi zvichitirwa kuti inogona kuputika. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum chatiri kupakurirwa nhasi naIvan Zininga weStudio 7.
Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chanhasi chevechidiki Youth Forum chinotarisa zvinoitika muupenyu hwavo nezvavanoita vachisimudza mureza weZimbabwe. Nhasi taita rombo rakanaka chasangana namukoma Fochi Marangwanda vari kumasvingo vesangano remy age Zimbabwe. Tichanzwa kuti mbiri yavo ndeyei, vari kumboita nezvei munyika. Mukoma Fochi, tokuchingamidzai kuchirongwa. Ngatitangei nekutsvaga kuti imimi ndimi ani.
Ndiri mukomana wane makorewo makumi maviri nemaviri ari mumasvingo. Ndiwo mandakabarirwa ndiwo mandakakura ndichidzidza mumasvingo zvakare.
Zvamuri kuita izvo zvinonzi my age Zimbabwe izvo chirungu icho titsanangurirei kuti ndezvei?
Bato remy age Zimbabwe ibato rechidiko rinobatsira mayoung people when it comes to nyaya sexual reproductive health and rights. Inyaya dzinoenderana nenyaya dzekodzero dzavo when it comes to nyaya dzesexual reproductive rights. So semy age tinenge tichibatsirawo mayoung people kuti vazivewo marights avo anoenderana nenyaya idzidzi and also kuti vanoita sei kana vasanganawo ne zvakashata relating to sexual reproductive rights.
Makazvifunga sei izvi kuti munogona kubatsirawo vamwe venyu vezera renyu nevakawanda wanda nedanho ramakatora?
Inino pandakandichitori kuhaisco pandaiva form six ndo pandakatanga kusangana nevanhu vemy age and ndakaona kuti zvavaiitawo zvinhu zvakandibatsirawo. So ndakabva ndangotojoinawo bato racho and then ndikabva ndatongotanga kuendako after ndapedza kunyora ndikabva ndazotoo then izvezvi ndiri kuuniversity but I'm still going there. Ndichiona kuti inyaya dzakandibatsirawo inini ndiri semukomana. So ndakaona kuti kuti nyaya dzirambe dzichibatsirawo vanhu vakawandawo vanhu vezera rangu inofanira kunge ndiriwo mazviri tiri vanhu vanorelata zvekuti tinokwanisa kunzwisisana kana tichitaura nyaya dzacho semayudh.
Saka matambudziko amuri kuona ari kunyanyosanganikwa nawo nevechidiki munyaya idzi ndeapi?
Matambudziko atiri kuona ari kunyanyosangana nevechidiki inyaya yekuti sevechidiki hatifariri kuenda kuchipatara when it comes to kana tikasangana ne zvirwere zvinoita nezvirwere zvepabonde, that number one. And number two, nyaya dzegender-based violence iri kuwanda. Like, takakura tichingoudzwa kungoti mukomana unofanira kunge wakasimba, mukomana unofanira kunge wakasimba. So nyaya dzegender-based violence idzichilida tikunyaya dzesuicide. Tichatarisa masuicide cases ari kunyanza kuitika, especially mune masvingo. Vanhu vari kunyanza kuzviuraya vakomana. Why? Just because you were told kuti semukomana hauchemi-chemi, semukomana you don't have to tell people, unofanira kungoratidza kushinga kubva kwemurume kubuda hura. So ndiona kuti ndo matambudziko atinyanza kusangana nawo sevechidiki mumashiko.
Ndopedzisira hangu ndichitiwo mashoko amungape vechidiki vakateerera mukurarama kwavo kwanhasi ndeyekutiwo kudii.
Mashoko anongapa hangu vechidiki pakurarama kwavo kwanhasi izvozvi, especially kuvakomana, kuti is okay to talk to someone. It's okay kuti kana ukarwara kana ukasangana nesomethinga, it's okay kuenda kuclinic. Vanhu vaya vari kuclinic havasi vanhu vanotyisa and vatiri kuvanhu veclinic vanokwanisa kukupa counseling. Kana vari kumadiki maclinic inopiwa counseling nesomething kuclinic sevakomana, it's okay kuti uwanewo munhu hani waunoudza kana une zvinhu zvakasangana nazvo so that
aiwa, ndinokutendai mukoma Fochi nenguva yamatipa. Tokushuviraiwo zvakanaka. Vateereri, ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi chatange tichikurukura namukoma Fochi Marangwanda vekumai Age Zimbabwe kumasvingo. Ini ndini Evans Zininga, ndoti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Dynamos yakunda Tenex 2-0, kuchitiwo Bulawayo Chiefs yakunda ZPC Kariba 2-1. Triangle United yaita Mangange 1-1 neManika Diamonds. Capes United yakundawo Bulawayo City 1-0. Totarisawo zvabuda mumitambo yeEnglish Premier Soccer League yatambwa nhasi. Nottingham Forest yakunda West Ham 1-0. Kuchitiwo Chelsea yaita Mangange 2-2 ne Tottenham mutambo uchangobva mukupera iko zvino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato reCitizens Coalition for Change waitirwa kumucheke stadium kumasvingo. Zimbabwe inonzi ichamiririrwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava pamusangano wevatungamiri wenyika dzemuAfrica neAmerica weUS Africa Leaders Summit uri kuitirwa muWashington DC, sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemuteedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakatemerwa zvirango. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Uye musakanganwewo kuteerera nhau dzedu mangwana mangwanani nenguva dza6 mangwanani dzamunenge muchipakurirwa natanonoka Wande. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.